Mapato mazhinji ari kupinda musarudzo audza Studio 7 kuti akatanga kukokwa nezuro manheru nemangwanani anhasi kuti atume nhumwa dzavo kuzoongorora kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuchaitwa nekambani yehurumende yeFidelity Printers. Kurukota rezvemutemo zvakare vari kumirira mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa musarudzo izi vaziyambi ziyambi vati iri idanho rakatorwa rekuratidza vanhu kuti Zimbabwe iri kuita sarudzo dzakachena pasina kubiridzira. Vati izvi zvakakosha zvikuru sei zvichitevera mutauro wakabuda pasarudzo dza2013 wekuti maex evanhu vaivhotera mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai aifamba achienda pana vaRobert Mugabe veZANU PF. Vari kumirira mukuru weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo izi vaJameson Timba vaudza Studio 7 kuti vachaenda mangwana kuti vadzivirire chikiribidi chakaitika musarudzo dzapfuura.
Vakatarisa election re2013 vakaprindawo 35% maballots pamusoro pemaregistered voters, asi zvamboitika pasiroso paelection. Kana pachiitwa election maballot ano panoprindwa maballot anoenderana nevanhu vakaregistra mozoisa yamunoti contingency isingapurecise kana kuti 10% yenhamba iyo. Kana makusvika ku35% munenge mavuda kutozorana rimwe election ngariri parorti neriri kurana iroro musi wa30.
Vari kumirira mubatanidzwa wemapato ari mucoalition of democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti zvakanaka kukokwa kuzoona chiitiko ichi, asi vanofunga kuti zvakakosha kuti dai patanga paitwa musangano wekubvumirana kuti maballot paper acho achange akamira sei.
Ini ndikavabvunza kuti makuda kuprinta komadii kumbotanga mapepawo sambo yacho kuti muri kuprinta zvakaita sei, kwete kuti tingototange kuona zvichiprindwa even pamwe tichisingabvumirani nekuti maballot racho rakamira sei, nekuti pane rimwe riya rakambotenderera mumawhatsapp ratisingadi kuti tisingabvumirani naro kuti design iyoyo.
Masangano anoshanda akazvimirira akaita seelection results center anoti wakokwa nezek kuzoona kudhindwa kwemapepa aya. Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati zvakakosha zvikuru sei kana pachitariswa zvichemo zvemapato anopikisa, asi vati dai zek yakatanga kubuda pachena kare zvikuru panyaya yekusarudza makambani achadhinda magwaro ekuvhotera.
Fidelity Printers ndeyekuprinta vanhu vaifanira kubvumirana before they choose Fidelity Printers. Vaifanira kubvumirana kuti Fidelity Printers ndiyo inoprinta. Now choice yakaitiwa munongouya as detectors, you don't know what happened. But out there in the world vanhu vachafunga kuti ZEC yakateerera madimandi eMDC. That's why MDC yakauya kunoita spectate, we just spectate kuona thinking of what.
Imwe nyanzvi munyaya dzekudhindwa kwezvinhu isina kuda kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vane chekuita nesarudzo idzi vavepo pakudhindwa kwemapepa ekuvhotera, vachiti zvinokwanisa kudzivirira zvimwe zvinhu zvinogona kuzokanganisa sarudzo. Vati kana mari chaiyo ichidhindwa nemakoronyera, chii chinozotadzisa kuti magwaro ekuvhotera adhindwe zvisiri pamutemo? Vagumbo vatiwo chimwe chakakosha kuchengetedzwa kwemapepa aya kana achinge adhindwa pamwe nemafambisirwo awo kuenda nekubva kunzvimbo dzekuvhotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.